Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu chikumi 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashoropodza zvikwata zviri mubato ravo vachiti zvauraya bato ravo reZANU-PF. Vamwe vagari vemuHarare voronga kuratidzira nemuvhuro vachinyunyuta nekuramba kuri kuita kambani yakapiwa basa rekutevera zvikwerete nekanzuru yeWellcash ichiri pamahofisi ekanzuro. Mumiriri weAmerica muZimbabwe anoti achakurudzira hurumende yavaDonald Trump kuti irambe ichitsigira chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti vatungamiri mune zvematongerwo enyika vanofanirwa kuve vanhu vanozvinenepisa vachiyeuka kuti masimba avo eutungamiri anobva kuvanhu. VaMudenda vataura mashoko aya nhasi muBulawayo apo vanhu vanga vachionekana nemutumbi wemufi vaNelson Dlovu ava vakaitwa gamba renyika. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vanechitsama vaungana nhasi muBulawayo pamunamato wekuonekana nemutumbi wavaNdlovu avo vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika. Vachitaura pachiitiko ichi, vaMudenda vati kushaya kwavaNdlovu kunorwadza nekuda kwekuti kunze kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vaNdlovu ndiye munhu mukuru ange asara mubato reZANU-PF ane nhoroondo yakareba mukurwira rusununguko rwenyika. VaMudenda vasetsa vanhu pavati apo nyika yakatarisana nesarudzo dzegore rinouya, vatungamiri vakawanda vachange vave mubishi kumhanyidzana kung'anga kuti varambe vari pazvigaro zvavari. VaMudenda vati vaNdlovu vaive mutungamiri akanaka aizvininipisa nguva dzose achiyeuka kuti utungamiri hunobva kuvanhu. Vakatiwo zvakakosha kuti vatungamiri vose vagare vachirangarira izvi.
Masiketiwe navanhu tavasezvikungeni.
Kana tasarudzwa nevanhu tave pazvigaro, kazhinji tinokurumidza kukanganwa kuti zvigaro izvi zvinobva kuvanhu hazvisi zvedu. Ipapo ndipo patinofanira kuwana chidzidzo chikuru kubva kuna baba vedu vaNdlovu, vaive munhu akazvininipisa vachiziva kuti utungamiri hunobva kuvanhu.
Vanhu vakawanda vataura pachiitiko ichi varumbidza vaNdlovu semunhu aive nerudo uye aitsvaga nguva dzose kubatsira nekusimudzira veruzhinji. Mwana wavaNdlovu Dr. Eva Agosu avo vanove chiremba vati baba vavo avo vakange vave nemakore akawanda vabatwa nechirwere chegomarara vakange vave kurwadziwa zvikuru mumazuva avo ekupedzisira, asi zvazvina kuvatadzisa kuramba vachiita mabasa avo ezvematongerwo enyika. Vativo vakamboedza kutaurira baba vavo kuti vachizorora, asi vakaramba nekuti vaive munhu aive akazvipira nguva dzose kuve mutungamiri anobatsira veruzhinji.
Satinasi kunanzelela kuti hai uva akuvhele mutoro.
Takapedzisira tazvinzwisisa tose tikazvitambira kuti baba munhu wevanhu uye basa ravo rekutungamirira vanhu vanorifarira. Takabva tabvumirana kuti kana zviri izvo zvinovafadza zvichiita kuti upenyu hwavo huenderere mberi, ngativaregererei vakadero tichirega kuvataurira kuti baba chizororai pane zvamuri kuita izvi.
Nhengo yeCentral Committee vaRichard Ndlovu varivo sahwira wemufi vati hazvivashamise kuti vaNdlovu vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika. Vakatiwo vanorwadziwa zvikuru nemashoko akabuda mune rimwe bepanhau ekuti vaNdlovu vaive mutengesi nekuti vakaramba kumutsurudza bato rezapu. Gurukota redu nurevu lawayo ama Eunice Sandimoyo vati vandilovu vaive munaida kubata nza vanhu vose risine nemarudzi avo vakatiwo ii ndiyo dzidziso huru inofanirwa kuchengetedzwa nevanhu mukurangarira vandilovu. Vandilovu avo vange vachasvitsa makore makumi masere nematanhatu muna Gumiguru vakashaya nemusi wemuvhuro muvulawayo. Vachavigwa kumakuva eNational Heroes Acre mangwana. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taurai Shava.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr. vanoti vanofara chose nezviri kuitwa nevechidiki vakapinda muchirongwa cheYoung African Leadership Initiative kana kuti YALI kubvira pachakatanga muna 2014. Vatiwo vachakurudzira hurumende yenyika yavo kuti irambe ichitsigira chirongwa ichi. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 apo vaparura zviratidzwa zviri kuitwa nevechidiki vakapinda muchirongwa cheYALI kana kuti Mandela Washington Fellowship kubva muna 2014 apo chakatangwa, vaThomas vati YALI ndechimwe chezvirongwa zvinofadza chose pazvirongwa zvese zvinotsigirwa nehurumende yavo muZimbabwe. VaThomas vati kunyange hazvo paine tarisiro yekuti rutsigiro rwemari kunyika dzekunze ringangoderedzwa nehurumende yavo, ivo vacharwa vamire kuti chirongwa cheYALI chienderere mberi. Vati zviratidzwa zveYALI Expo izvo zvichapera mangwana zvinoratidza unyanzvi hune vana veZimbabwe, uye vachashandisa izvi seumbowo hwekusimbisa kuti hurumende yavo irambe ichitsigira chirongwa ichi. Vakapinda muchirongwa ichi kubvira muna 2014 vari kuratidza unyanzvi hwavo pamwe nezvavari kuita mumasangano kana kugadzira mumakambani avo zvichitevera unyanzvi hwavakawana pachirongwa cheYALI. VaGolden maunganidze avo vanodzidzisa zvidzidzo zvekutapa nhau kuGreat Zimbabwe University zvakare vachidhinda bepanhau reterrorism kumasvingo vanoti chirongwa ichi chakavabatsira zvikuru mubasa ravo rekutapa nhau nekufambisa mashoko. Vamaunganidze avo vakapinda muchirongwa cha2016 vati basa ravo rabudirira zvikuru nekuda kweruzivo rwavakawana pachirongwa cheYALI.
Saka iko zvino ndakwanisa kushandisa ruzivo rwangu kuti vanhu munzvimbo mavari vadzidzisi vazive zviri kuitika mavari, vazive kufambiswa kumashoko, vakwanise kutaurirana pachavo uye vakwanise kutaura nehurumende zvavanoda kuti zvibatsirwe kana kuti maprojects avanenge vachiita kunzvimbo kwavo kana vanga vane zvinhu zvavanotengesa. Ndakagadzira mukana wekuti izwi revanhu rava kunzika kure, ndo vamwe vachitaura nyaya dzavo sezita renewspaper redonozitewo Zimbabwe vanenge vachitaura zvavanoita. Saka chinga vachipinde chipi zvinga vachinovatambudza chinga vachinovafadza vakukwanisa kutaura nenyika yose.
Vaive muchirongwa cheYALI che2015 vatawanda Kembo vati YALI yakavavhura pfungwa dzavo uye vakatotanga kambani yavo yeBit Finance iyo yave kubatsira vanhu kubhadhara mari kunze kwenyika vachishandisa mhando yemari inonzi maBitcoin.
Ndakadzoka ndakatanga kampani inobatsira vanhu kushandisa Bitcoin kuita atinoti pachirungu macross border payment. Ndoma ekutoda kubhadhara mari kunze kwenyika. Kutaimira kwandakaita kwakuri perfect futi nekuti mazuva ano zviri kunetsa kutumira mari kunze kwenyika nekuti mabhenga ana forex.
Vechidiki vanodarika 100 vakapinda pachirongwa ichi, uye gore rino pane 61 vari kuenda kuAmerica pasi pechirongwa ichi munguva pfupi inotevera. Chirongwa ichi chakatangwa navaBarack Obama nechinangwa chekupa unyanzvi munyaya dzeutungamiri nemabhizimisi kune vechidiki vemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vamwe vagari vemuguta reHarare vanonzi vari kuronga kuratidzira nemusi wemuvhuro vachinyunyuta nekuramba kuri kuita kambani yakapiwa basa rekutevera zvikwereti nekanzuru yeWellcash ichiri pamahofisi ekanzuru. Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vari kunyunyuta nekuti kambani iyi ichiri kuita basa yakamirira kanzuru kunyange hazvo paine mashoko ekuti kanzuru yakagura muchato uyu. Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaMike Uchideme vanoti kanzuri yavo yakazivisa zviri pamutemo kambani yeWellcash kuti vakanga vaive kugura muchato uye vakaipa notisi yemazuva 14 aya vanoti ave kukwana mumazuva mashoma anotevera. vachideme vanoti kunyange hazvo vakadimura chibvumirano chekushanda pamwe nekambani iyi ichamboramba iri pamahofisi avo kusvikira vapedzerana. Kambani yeWellcash yakapiwa basa rekufambira zvikwerete kwegore rimwe chete kubva muna mbudzi wegore rapera kusvika muna mbudzi wegore rino. Vagari vanonzi vane zvikwerete zvemari inodarika mamiriyoni mazana matanhatu nemakumi matanhatu emadhora zvavari kunzi vanofananga vachibhadhara kuburikidza nekupa kukambani iyi. Asi Mataredzi Mosva anonzi akati nzira dzaishandiswa nekambani iyi mukutevera zvikwerete izvi dzaityora kodzero dzevagari. Ngatinzwei hurukuro yataita navachideme pamusoro penyaya iyi.
Kunyunyuta nekuda kuratidzira kwavari kuda kuita hazvina zvazvichabatsira, nokuti kanzuru yakatotenderana kuti ukama neWellcash tidambure. Saka kana paine vakuda kunyunyuta, pamwe vane dzimwe havo nyaya dzavakuda kunonyunyutira yeWellcash, nyaya yakatopera. Takutopedzisa mazuva ekusevha notisi yedu, because pakondrakiti yatanga tinawo tanga tiine maclauses enotice period yetermination, ekuti kana takuda kunogura muchato tinosevha nguva yakareba sei. Saka nguva iyoyo yakutosvika yekuti yemuchato uyu udamburwa. Vari kuita yatoti pachirungu reconciliation, vachipedzisa zvavanga vachiita vari kumaofisi, asi kuvanhu havachaendi. Saka ava vada kuratidzira ava pamwe vane dzimwe havo nyaya.
Mumazuva amanga makapanana ekugura muchato vanga vachiwira here zvikwereti?
Zvimwe zvinenge zvapa operational level, handiti the council policy is what you want to get from me. Kuti council policy yakamira sei? Council yakaisa resolution yekuti muchato neWellcash tichidimbura, management ikanyorera WellCash ichisa the notice period yetermination. Izvo sezvo zvakaitwa. Saka iko zvinezvi termination notice period painongoperawo muchato unobva wadambuka.
Notice period inopera rini vachideme?
Notice period i-14 days.
Makazivisawo here vagari pamusoro peurongwa ihwo hune mazuva amuri kutaura enotice period iwaya? Nokuti dzimwe nguva vanogona nguva ruda kuratidzira vasingazvizive.
Hongu, vagari vanoziviswa, tinovaziisa neparedhiyo, tinovaziisa nemanyuzipepa. Mastori anonyorwa nemajournalist kukanzuru pavanouya vachinzwa nyaya dzeWellcash ndo manotisi atichitova paiwayo kuti vanhu vazive kuti ndizvo zvaapo izvi.
Saka munotarisira kuti vangange vachibuda mumahofisi enyu riini? Nokuti dzimwe nguva vagari vari kungoona kuramba vari pamahofisi zvichiita kuti vafunge kuti vachikushanda.
Munoziva pane administration ka. Administration inofanira kupera kusvika zvinhu zvapera, zvinhu zviri administrative. Kana vane mari dzavanga vakacollecta kuvanhu, zvinofanira kuitwa reconciliation dzese. Zvokuti vabuda muofisi rini nezvimwe izvo, asi kuti vachiri kuenda here kuvanhu zviri different, nokuti vabuda here pavari kuita mareconciliations avo.
Vanga vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-6065 ne-15460 kHz pa-shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muPhilippines vanoti munhu anga aine pfuti apinda munzvimbo yekubhejera kana kuti casino muguta reManila akapisa matafura anobhejerwa, izvo zvapa kuti paite chiutsi chinokachidza vanhu vanopfuura makumi matatu nevatanhatu vakafa. Aita izvi anonzi atora zvaishandiswa nevanhu mukubheja ndokuisa mubhegi rake ndokutiza nazvo, asi akazowanikwa afa mune imwe hotera. Zvinofungidzirwa kuti munhu uyu azviuraya. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakumbira dare redzimhosva repamusorosoro kuti ribvumire hurumende yavo kurambidza vafambi vanobva kunyika nomwe dzakawanda vechimoslem dzinosanganisira Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria neYemen. Vanokurudzira kuchengetedzwa kwemamiriro ekunze vanoti zvakaitwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump zvekubuda muchibvumirano chemubatanidzwa wenyika dzepasi rose cheParis Accord zvichakanganisa zvinhu muAfrica. vanotiwo vanotyira kuti mari inopfuura mabhiriyoni maviri emadhora yanga ichifanirwa kupiwa nyika dzichiri kubudirira mukurwisa kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze yeGreen Fund haichazoburitswi. Asi vaTrump vanoti vane chinangwa chimwe chete chinova chevanhu vemuAmerica.
As president, I have one obligation, and that obligation is to the American people. The Paris Accord would undermine our economy, hamstring our
work. Chibvumirano cheParis Accord waingova hwaro hwekutanga, kwete kuti chisungo chinobata munhu wose. Kubuda muchibvumirano ichi chinhu chinobatsira hurumende yeAmerica kune avo vanenge vachida kuendesa kumatare vasingafare nezvisungo zvacho. Semutungamiri wenyika, ndine donzvo rimwe chete chete. Donzvo iri nderekuchengetedza zvido zvevanhu vemuAmerica. Chibvumirano ichi chinokanganisa upfumi, nyaya yemabasa uye chinogona kukanganisawo kudyidzana kwedu nedzimwe nyika. Yasvika nguva yekugeza maoko nekubuda muchibvumirano ichi.
Mashoko aya ari kushambadzwa nehurumende yeAmerica kuitira kuti azivikanwe nepasi rose. Chirongwa chemubayiro unopiwa nebazi rekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica cheRewards for Justice chiri kupa mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora kune ani zvake ane ruzivo rungabatsira mukubata nekusunga ani zvake akabatsira kana kuuraya chizvarwa cheAmerica vaJoel Shram. Musi wa18 kurume 2012 vaShram avo vakenge vane makore makumi maviri nemapfumbamwe vakapfurwa vakafa vari munzira kuenda kubasa muguta retaiz muYemen. Munhu akavapfuura akange ari pamudhudhudhu uyo wakamiswa pedyo nemotikari yavaShram. Panguva yavakafa, vaShram vaive mukurukuru uye vachidzidzisa chirungu paInternational Training and Development Center inova imwe yenzvimbo yave nemakore mazhinji ichiita izvi muYemen. Mazuva mashoma vaurayiwa chikwata chinoita zvakapfurikidza mwero cheAl-Qaeda mudunhu reArabian Peninsula chakabudisa mashoko ekuti ndicho chakange chauraya vaShram. Mashoko ane chekuita nemubayiro wakanangana navaShram ari padande mutande www.rewardsforjustice.net. Ichi chiziviso chehurumende yeAmerica chamaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Iye zvino tombokuendesai kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook.
Pachirongwa chemadzimai cheWomen's Roundtable takanzwa Honorable Nyasha Chikwinya, Mai Joyce Mujuru na Honorable Tokozani Kupe vachitaura ivo vachishora nyaya yemirizhonga. Tombonzwa kubva kwavari.
Section 17 yeConstitution yedu iri kuti 50-50. Saka patida kuti maconstituencies atida kutora semadzimai ndeati chibvumirana dai ndiwo ana Mai Mujuru wacho, ana Mai Kupe wacho, ndokufamba neone word kumapati kwedu kuti masist edu ndeaya. Topinda ikoko kusemadzimai. Saka sisi dzati madzimai ndakaona tisingamboiti mirizhonga. Patinosangana nepa nevarume ndo patinotanga nyaya.
Ini Mai Mujuru uno tina minister ve women affairs vari pano Mai Kwinya, tina deputy president ve MDCT Madam Kupe, ndivo leader we house ku opposition parties ku parliament. Isisu kubato redu re NPP ndofunga munongodza kuti tiri kuparidzira kuti tinoda runyararo. Bato redu haridi zvemirizhonga. Munga makatanga kuona meise mukavhunduka mu Zimbabwe. Maona tabatana ne MDC tichikurukura kuti nzira yatingatora nayo kuti tigadziridze kufamba pamwe chete inzira yeruziya yatinoti MOU. Isusu tiri kuti isusu mutemo wedu wenyika unotaura kuti munhu wese awedza ari kuZimbabwe kana kuti ari kunze kwenyika ane kodzero rekuenda kunovhota. Vafara ndezvokuti kugadziriswe mutemo wekuti kuvhota kwacho mudhiaspora kuchabvuyidzwa sei.
Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona, manyai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona mujanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Thank you.
Zvino zvinotombo kuendesai kune mutoro wedu wenhaudze mitambo Michael Kariati kuti atiudze kuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka muCapes United kuNational Sports Stadium mutambo watambwa nhasi.
Vatoreri venhabvu vakatyamadzwa nezvaitika nhasi masikati apo chikwata chavo cheCapes United chazvambaradzwa 4-2 nevashanyi veAl Ahly Tripoli yekuLibya muNational Sports Stadium. Hapana anga achitarisira kuti maGreen Machine angarohwe mumutambo uyu, asi paenda zvikwata zviviri izvi kuzorora emaranjisi makepekepe anga atokandwa zvibodzwa zvitatu kare. Kunyange hazvo Ronald Chitiro naGlyce Zvirekwi vazobvisa nyadzi Al Ahly yanga yatoenda nenyika kare. Aka ndiko kekutanga kwapera gore nemwedzi mishanu kuti makepekepe arohwe National Sports Stadium uyezve kuti vazvambaradzwe zvakadai. Nezvaitika izvi, mamiriro eCapes United mumakundano aya amira netambo sezvo vave pasi pasi pegungano rezvikwata zvina iri nemapoints matatu kubva mumitambo mitatu. Chikwata cheZamalek icho chiri kutamba neUSM Alger ndicho chiri kutungamira pari zvino nemapoints mana, chakaenzana neAl Ahly Tripoli iyo yave nemapoints mana zvekare. USM Alger ine mapoints matatu yakaenzana neCapes United, asi vane mutambo wavari kutamba manheru aya. Vanotevera mutambo ndivo vari kuti Capes United yatobuda mumakundano aya sezvo zvisiri nyore kuti vanonokunda mumitambo yavo miviri yekunze kwemusha apo vachashanya kuAl Ahly Tripoli nekuUSM Alger. Mumutambo wavo wekugumisira vachatamba neZamalek muNational Sports Stadium, asi vakawanda vanoti mutambo uyu ungangoshaya basa nekuzvambaradzwa kwavaitwa nhasi. Zvakamira zvakadai, makundano ekasulaga Premier Soccer League ari kuenderera mberi achipinda musondo yegumi nembiri. Mitambo iripo yakamira seizvi: ZPC Kariba ine Bantu Rovers, Harare City ine Chicken Inn, Blauwe City ine Hawaii, kwozoti Dynamos ine nzendo refu yakananga kuCholocho Pirates uko vari kunotambira mudhuri baba dzimu mangwana. Nesvondo, Highlanders iri muBarber Fields neTriangle ngezi Platinum Stars iyo iri kutungamira makundano aya iri pamusha zvekare neChapungu. Mutambo wevavakidzani veShabani Mine neFC Platinum ndiwo uchavhara makundano emitambo ekasolaga Premier Soccer League esvondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa chirongwa chava Mugabe chekusangana nevechidiki mumatunhu akasiyana siyana emunyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vaita musangano nevechidiki kumarondera mudunhu reMashonaland East pavatsoropodza nyaya yezvikwata zviri mubato ravo vachiti izvi zvauraya bato ravo reZANU PF. Vachitaura pamusangano uyu uyo wapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu, vaMugabe vati havasi kufara nekusawirirana kuri mubato ravo. Mashoko aya atsinirwa nemudzimai wavo amai Grace Mugabe avataurawo pamusangano uyu. vamugabe vatiwo varungu vose vakasara mapurazi vachatorerwa mapurazi aya ogopiwa veruzhinji kunyanya vechidiki ava vasvitsa chikumbiro kumutungamiri wenyika chekuti havana kuwana minda pakaitwa chirongwa chekugoverwa kweminda kuvatema. Vamugabe vashorawo vamwe vakagoverwa minda vanonzi vari kudzosa varungu nerweseri vachiti hurumende ichatorera vanhu mapurazi kana vaine akawanda. Mashoko aya anouyawo apo ivo vamugabe nemhuri yavo vachinzi vane mapurazi akawanda. Vamugabe vatorawo mukana uyu kuzivisa kuti vane mapurazi ari mumatenganyika vachatorerwa kana vasiri kushandisa mapurazi aya zvakakwana. Munyori muboka revechidiki muzanu PF vakudzai Chipanga vafananidza vamugabe nengirozi vachiti kana vari pasi pano vakamirira Mwari. Vasati vauya kuzosangana nevatsigiri vavo, vamugabe vaita musangano neutungamiri hwevechidiki mudunhu remashonaland East pamahofisi ebato ravo mumarondera pavanonzi vapirwa zvichemo zvevechidiki. Zvikoro zvemumarondera zvinonzi zvavharwa kuitira kuti musangano uyu uende mberi. Vamugabe vakatarisirwa kutenderera matunhu ose vachiita misangano yakadai nevechidiki. Tichiri panyaya yemusangano wavamugabe kumarondera uyu, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vajoi Mabhenge vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti kunyange hazvo vamugabe vati vashamiswa neuwandu hwevanhu vauya kumusangano vavo, vanhu ava vanenge vanga vachitoshamisikawo kuti vachiri kuda kuramba vachitonga ivo vave mutana.
Vamugabe somutana, somunhu wakura, vanhu vakutoita sezvinoshamisira kuti vari kuita zvinhu zvavanofanira kunge vagara vachingoita nguva nenguva kusangana navanhu. Saka iyi nyaya yakutoita sekuti inyaya huru huru kwazvo, vanhu vanenge vachitokatyamadzwa nekuvhunduka kuti vamugabe vasangana nevanhu, nekuti havachatotarisiri kuti vangange vari munhu anenge achikwanisa kusangana nevanhu. Tine hazvo kuda tingada kuti tipinde mune zvavanenge vachikurukura vaZulu kana manditendera.
Taurai zvenyutinzwi.
Kunzwa kwatinenge tiri kuita tichinzwa kuti vamugabe neivo vamwe vanenge vari vakokeri vemusangano vevanosanganisira vachipanga vanenge vaakutaura zvinhu zvinonyanyoendesa nyika kumawere, zvakafanana nekuti kwavanenge vaakuti vachena vakasara pavhu vakufanira kuchitorerwa ivhu iroro nekuti vaichengetedzwa navana vakaukonde. Paari kutaurwa nyaya yevhu minda neminda iri kungonzi uku kune vhu rakadai, uku kune vhu rakadai, riri kuita kuti ringe richipiwa vechidiki atingati mastenzi ya zvatove pachena kuti ZANU PF haichazive mutsauko pakati payo sepolitical party nehurumende nezvinhu zveveruzhinji.
Vachipanga vataurawo kuti vamugabe vacharamba vachitonga kunyangwe vakafa, zvekuti politi bureau inogona kutoitirwa kuhiro seka ikoko. Munoona sei mashoko aya?
Vachipanga munoziva vaZulu, handizivi kuti vari kuda nyanzvi dzezvefungwa here kuzvipatara, kana kuti vari kuda godobori n'anga, kana kuti vari kuda muprofita. Ini maonero angu ndeyekuti pane chinhu charasika chikurukuru kwazvo mumafungiro avachipanga, nekuti mavachipanga munhu wechidiki, munhu wechidiki. Zvokwadi kuti tiite munhu wechidiki anorarama muZimbabwe ine vanhu vanotambura mutamburiro wavo uri kuitika watoziva tose, wekuti vanhu havana kana chokubata, kana mari yavanoshanda havaiwani, zvichikonzerwa naivo vamugabe. Zvokwadi munhu wovhura muromo wake woti kana mukafa tichatouya kuzoitira politi bhuro ipapo pahiros eka. Kuraswa kwepfungwa, kuraswa kwepfungwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vajoi Mabhenge vari parunare kuJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashoropodza zvikwata zviri mubato ravo reZANU PF vachiti zvikwata izvi zvauraya bato. Vamwe vagari vemuHarare voronga kuratidzira nemuvhuro vachinyunyuta nekuramba kunonzi kuri kuita kambani yakapiwa basa rekutevera zvikwerete nekanzuru yeWellcash ichiri pamahofisi ekanzuru. Mumiriri weAmerica muZimbabwe anoti achakurudzira hurumende yavaDonald Trump kuti irambe ichitsigira chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange mune nesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 2 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Awoni kumngameli ke na ayiqondile sibili laye, kodwa ke indlela ayenza ngayo yiye engayisiyo yokufuna ukusebenzisa ama youth abantu abethu. Ama war veterans amlahlile kabafuna ukuzwa ngama campaign wona lawo kumbe ukusekela uiqembu lezanu.
Umongameli Robert Mugabe uqhuba umhlangano omkhulu we-rally labasakhulayo edolobheni leMarondera esungula umkhankaso wakhe wokhetho lomnyaka ozayo.
Ubaba Ndlovu ngahlangana layo eMpandeni Mission ngo-1955 ezokwenza i-leather work lo-Joseph Kuyane. Emva kwalokho ke sasesihlangana ke kwezelizwe.
Amakhulu lamakhulu abantu babuthene e-amphitheater kobulawayo emthandazweni wokuvalelisa umuyi uSenator Nixon Kuchwekaya Ndlovu. Umculi olodumo oweqembu leSoul Brothers uBlack Moses Moses Ngwenya usekwekeleleni kwele Bilitane lapho azathokozisa uZulu kusasa edolobheni leBirmingham. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umongameli Robert Mugabe lamhlanje wenze umhlangano labasakhulayo edolobheni leMarondera lapho wacothoze ukudonselana okusebandleni lakhe esithi sekubulele leli bandla. Kubikwa bekulamabhasi angamakhulu amabili i-200 alethe abantu emhlanganweni lo bevela endaweni ezehlukeneyo, njalo izikolo edolobheni leMarondera ezigoqela ize-primary bezivaliwe. Ekhuluma emhlanganweni lo ongenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu, uMugabe uthe kathakazeleli ngokwenzakala ebandleni lakhe.
Kuno kwanga kwakai rigwa babunu mabrazi ndo nyacheti iyo ya tinosoropodzera mash east ameno kuti vamba singazvone here va angari resident minister kuno angari kaukondi ndiye anga achigiriza mabhunu saka takazoona kuti kune mapraz anokwana 73 kuzine mafamas ane mapraz 73 saka nzvimbo idzodzo ndo dzatiri kutarisa kuti vanenge vachida kupiwa mapurazi asi achava madiki nokuti vanhu vawanda kana tikapa 100 or 200 hectares, those are quite big farms.
Lawo ngamazwi kaMongameli Mugabe obekhuluma emhlanganweni weMarondera lamhlanje emini. amazwi kamongameli Mugabe agcizelelwe ngunkosikazi wakhe uGrace Mugabe othe laye okwenzakala ebandleni kuyamkhathaza kakhulu.
Kune ma-weaknesses aripo. Ma-weaknesses aripo kurwisana ne-factionalism pasi nevanoda zvifactionalism pasi. Hazviendeseri nyika mberi. Hazviendeseri ZANU PF mberi. Tinofanira kuratidza mamwe mapati asina nebasa risi kuti isusu zvefactionalism muZANU PF hatizviite. Kana iri nyaya yeleadership tinomirira nguva yacho kana yakwana. Sorry. Kuti toenda tonosarudza maleaders edu zvakanaka. Tisingaite zvemvunga mvunga. Tiratidze kuti isu tiri vanhu vane gwara, vanhu vakarongeka. Nokuti tikadaro, we confuse the electorate. Mangwana tauya nezita raningi, mangwana tatrowa ini zita raningi, handifunge kuti chinhu chinoita kuti vanhu vaone kuti tiri vanhu vanofunga zvakanaka.
Lawo ke ngamazwi kankosikazi Grace Mugabe obekhuluma emhlanganweni owenzelwe edolobheni leMarondera lamhlanje. Umkhokheli wohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU PF umnumzana kuTsai Chipanga yena ufanise umongameli Mugabe lengilosi esithi ongahloniphi uMugabe ufana lomuntu ongakhonzi umlimo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Maxim Kandla olilunga njalo leNational People's Party ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya umkhankaso wakhe umungameli uraita kula problem laphane khona ngendlela yokuthi semele la ebantwini. Sibonile umjuru kwabhoda ama province lawa, sabona uTsangirai la ewarayunda la elandelana lama province bedinga usekelo oluqondileyo. Wabona kumngameli ke yena hayi uqondile sibili laye, kodwa ke indlela ayenza ngayo yiyo engayisiyo yokufuna ukusebenzisa ama youth abantu abethu. Ama war veterans amlahlile kabafuna ukuzwa ngama campaign wona lawo kumbe ukusekela iqembu leZANU. Ngoba kuvele kuseso lomsindo laphana ama war veterans wathela izinja, wathela ama tear gas, wabatshela lokhu lalokhu ukuthi abayihlala ka channel, watshela be army Victoria Falls ngalo ukuthi khona abasuke betshele lento ze politics kodwa yibo ababe introduce ukuthi khona umuntu ongelawo credentials kamela ngekhokhelele laphana. Namhlanje sokunguthi umama wangwakhe lo ufuna ungazani uyazimisamisa laphana ngalindaba le G40 le aqamele kuyo kakhulu umama lo. Sokungazani so amabutho lana ke likathe sibemele lokhala bekucithe ngoba sokuqondana lowangkhaya. Xa kubothwankira ingali kumbe any other opposition leader ongelawo credentials akufuna ukuzwakala lokho.
Kodwa mnumzana nxa sikhangele singathi thina ukusebenzisa abantwana okuthoyo lokhu kasolungelo lomuntu yini okhankasa?
Ilungelo lomuntu okhankasayo leliyana, kodwa indlela bona abantwana abazasebenza ngayo yikho lapho abasebenzisa yona ilani into yabo liyana eyomsinto. Ngoba nasabona phambilini laphana iNational Youth Service lay endaweni zilezi ezabokha ama TV lezinye indawo nje ezithile bedominator ke khona laphana zivele kwakungahambi amanye ama political parties khona lapho. So yibo abazasetshenziswa hathi ukukhankasa kodwa ukuyabetha abantu, yikho singakufuniyo lokho.
Alo ke ngumnumzana Maxim Kandla ingcwethi ecubungulayo zombusazwe njalo elilunga lebandla leNational People's Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Amakhulu lamakhulu abantu abuthene e-amphitheatre kobulawayo emthandazweni wokuvalelisa umuyi uSenator Nixon Kutshwekaya Ndlovu obhubhe ngomvulo. Ngemva kwenkonzo isidumbu sakhe sithwelwe ngehelikopter sasiwa eHarare lapho azabekwa khona kusasa emathuneni amaqhawe esizwe awe-National Heroes Acre. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Bonke abakhulume kulumbuthano bachaze uNdlovu njengomuntu obenenhlonipho njalo osebenza nzima kodwa elenkani uma kulolutho abelufuna. Umnumzana Edward Nkomo uthe wahlangana lomuyi ngo-1955 ezofundela ezezikhumba empandeni mission. Uchaze umuyi njengendoda uqobo njalo ahlangana layo kulwela ezelizwe esebenza lomni wabo uJoshua Nkomo kuqala ezombangazwe ethi wayengumhlonitshwa kubandla lezaphu.
Ubaba uNdlovu ngahlangana layo empandeni mission ngo-1955 ezokwenza i-leather work loJoseph Kuyane. Emva kwalokho ke sasesihlangana ke kwezelizwe manje njengomuntu owayesebenza lo mne wethu ubaba uDr. Joshua Nkomo.
Isikhulumi sedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda uchaze umuyi njengomuntu owaqala ezombangazwe empandeni yesihlahla waya wakhwela ngomzimba wesihlahla ngazange afane labangena kwezombangazwe ngengatsha zesihlahla
ngokwenkulu emoyeni sisonke ngokwenkulu emoyeni silapha sonke ngokwenkulu usuhlangane labanye abadala abaqala ukuhamba phambilini hlanganisani imimoya yenu ikhangele isizwe seZimbabwe ukuthi sibe labakhokheli aboqotho sibe lokuthula namhla naphakade.
Inkokheli zebandla lezanu PF ezigoqela umnumzana Obert Mpofu, umnumzana Absalom Skhosana lezinye bezikhona. Isidumbu sikamuyi sithwalelwe eHarare lapho akhangelelwe ukubekwa khona kusasa emathuneni awe Heroes Acre. Amadodakazi akhe abonye iZimbabwe ngokupha uyise inhlonipho yeqhawe lesizwe bethi umkhuhlane wemvukuzane yiwo omthetheyo bebonga lo nina ngesineke sokumonga lapho egula engazange adinwe. USenator Ndlovu ubhubhele emzini wendodakazi yakhe eseBabs ngomvulo njalo uthiye umkakhe unkosikazi Sithokozile Ndlovu, amadodakazi amabili uSifiso loEve kunye labazukulu abambalwa. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokwenziwa ngumongameli Robert Mugabe lenkokheli yamabandla aphikisayo asebeqalisile ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Asingakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele esivela kwamanye amazwe. Inkokheli yamazwe omhlaba ziveze ukudana ngenyathelo eselithethwe ngumongameli Donald Trump weleMelika lokuphuma kusivumelwano esiphathelane kwezomkhathi eseParis Climate Accord. Umongameli Emmanuel Macron weFrance kanye lenkokheli yamazwe yawe European Union bathi umnumzana Trump wenze iphutha elikhulu. Asizweni umongameli Trump esethula umbiko wakhe wokuphuma kusivumelwano lesi.
As president, I have one obligation, and that obligation is to the American people. The Paris Accord would undermine our economy.
Njengomongameli weMelika kungumthwalo wami ukuthi ngenze okusutisa abantu belizwe lami. Isivumelwano seParis asilungelanga intuthuko yomnotho welizwe lethu. Siphazamisa izisebenzi, silulaza ukuzinza kwaleli lizwe njalo kusifaka enkingeni yokwephula imithetho yomhlaba njalo silukhuni kweleMelika okwedlula amanye amazwe omhlaba. Ngakho ke sokuyisikhathi sokuthi siphume kusivumelwano seParis Accord.
lawo ke ngamazwi kamongameli Donald Trump embikweni wakhe wokuphuma kusivumelwano se-Paris Accord. Ababona ngezomkhathi emhlabeni jikelele bathi ele-Ethiopia lilakho ukubhekana lendlala enkulu kakhulu lonyaka ngenxa yokungananga kahle kwezulu osekuthiye izigidi ezithobami nembili zabantu balelo lizwe ezibhekane lokusilela okukhulu kokudla. Kumaviki phose amathathu adluleyo sibike ngokunyamalala kukaMthabisi Mhambi indodana yowake waba isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube umnumzana Joshua Mhambi ese-South Africa. Abomdeni kaMhambi besebe budule ezibhedlela emajele lasemochari eJohannesburg bamswela undoda lo. Kodwa lamhla siyathokoza ukubika ukuthi uMthabisi yena oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lanye utholakale ephila lanxa elaliswe esibhedlela ngemva kokwehlelwa ingozi yemota. Sixoxe loyise umnumzana Joshua Mhambi wasichasisela okunengi ngalolu daba.
Siqala ngokubonga abantu ngokuxhasa ngemthandazo ngengxoxo langendleko ebezikhona siqhuba ukudinga umfana. Lokho ke ukumbona kukhulula inhliziyo lemoya lemphefumulo sijabule kakhulu njengemuli ukuhlangana laye. Imbali yokulahleka kwakhe mbungabonakali kwakhe ukuthi wasuka endlini wagatha iteksi lapha kade ngamateksi kodwa ngokwekhaya ikhombi eyayisiya lapha asebenzela khona. Leyo khombi yasingena engozini walimala kakhulu kakhulu kakhulu. Sidinga ke khonapho satshela uthi oyedwa obesekuleyo taxi ususelwe kusibhedlela othiwa yi-Johannesburg Hospital but wafika watshona. Sihamba sayacinga thola ukuthi lowo muntu hayi kayisuye umfana. So besilokhu esibhoda ngezibhedlela lama-police station sibuza sidinga kubolindela ngathi ngathi cabangela into ezehlukeneyo. Kanti-ke umfana ngesilungu bathi he was unconscious from the 15th. Until 3 days ago, lapha aphaphame khona. Siqalisa ukubona okwenzakalayo, wacasisela onesi-ke ukuthi hayi mina ubaba nguzibane lo mama, inombolo zabo yilezi. Ngo-7 izolo ngise-ofisini ngathola ucingo livela kuleso sibhedlela bengitshela ukuthi kulo muntu umfana lapho othi nguMthabisi Mhambi uthi uyise nguJoshua. Ngakuvuma lokhu ukuthi yini basebesingigijima ngifika esibhedlela. Ngathola sibile kuthiwa i-high care ward. Ulamanxeba ulimele ilihlo lenkalata enxeba ekhanda lapha abadabula khona bezama ukususa ikhazi elaselingene engqondweni lapho. Yena-ke ngokuma kwakhe ayizijabulele iyahleka kodwa akanelisi ukukhuluma ngalokho uyabhala phansi into afuna ukuyitsho. Kuvikela izayo kungenzeka ukuthi bamkhiphe abe sesiba ngekhaya.
Odokotela bathi nxa bekhangela amanxeba akhe ukuphola kwakhe kungathatha isikhathi esinganani.
Bona bebebabazi ukuthi nxa uqhathanisa ngosuku engena kwakukubi sibili kungathembisi. So izile ezimbili lezi kusiya kule sithathu kukhanya ukusila kwakhe kuphangisile. So ukusila kwakhe hayi kuyaphangisa kutsho ukuthi abantu abathandazayo le mthandazo yethu iyezwakala kuSomandla. Iyazibobothelela indoda yakhona iyadla kuhle.
Alo-ke ngumnumzana Joshua Mhambi owake waba isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Umculi olodumo weqembu le-Soul Brothers uMoses Ngwenya owaziwa kakhulu ngelokuthi Black Moses ochaya ipiano lokunye okufanayo kuqembu leli ukwele eBhilitane lapho azacula khona ingoma ezithiyeneyo emphakathini kusasa eBirmingham. Wenza lokhu okwakuqala kulelo lizwe kulandela ukubhubha komunye wakhe uDavid Masondo oyekhalela ingoma eziningi kuqembu leli. Ungwenya utshele uGibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma ebulenjini bokuzilibazisa beFacebook kukhasi le-VOA Indebele ukuthi iqembu leli livela kude njalo lizatshaya ingoma ezijabulisa uZulu.
I-Soul Brothers yaqala ngo-1975-76 kusibuyi Moses Ngwenya no-David Masondo no-Zenzele Mkhulu. Abarikanzulu no
noTuzamthetho.
Ye balithanda abantu bezimbabwe akwatshela ukuthi wena ubathanda kanganani.
Baba basithanda kakhulu ngiyabazi. Yazi basithanda kakhulu ezimbabwe futhi sizele bona la sizobadlalela zonke ingoma zabo abathande abathandayo uhamba ntombi njalo ukuhlupheka yebona labo ohluphekile sicela ukuthi abeze nje abafowethu sizele bona kahle kahle la yazi banalo abagcwelene basithanda abeze la bazobonisa yena.
Xa sikubona ngomculo wenu ngicela ukutshanje kancane eyodwa.
Okay.
Ye, akusiyeleke baba Moses lapha ke isitotobalo segoli. Kujoni la.
Kusukuthi ke egoli futhi ngoba egoli i-town eligcwele abantu kakhulu and abantu basuke emakhaya bayosebenza bafuna imisebenzi egoli. Kusukuthi wena-ke nawe uma usegoli ungawuhlali ulele njalo fanele uvuke ngoba la egoli wonke umuntu uyavuka akuphandele ayosebenza asebenzele imizi yabo. So uma sithi vuka sithothobala kusegoli la awubone ukuthi isimo sinzima. Isimo sinzima umhlaba wonke ejikelele. Kungasuke babukhaya bese uje egoli fuke egoli ungabona ukusebenza ngoba egoli kugcwele abantu abasebenzayo. Isho njalo ingoma.
Nxa singakhuluma-ke ngesho ebuya yena leyo isho leyi uthembisana abantu ukuthi uzashaya ukuthi
isho sithembisa abantu ukuthi abeze bazobona iy'ngoma ze-Soul Brothers ezindala abangakaze bazibone sizidlala.
Lo-ke nguMoses Ngwenya, umculi olodumo oqembu le-Soul Brothers, ekhuluma-ke lo Gibbs Dube we-Studio 7 esebhilitane kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwe-Facebook.
Ithi Woza Woza Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi uphokile.
Lokho sikwezomculo lamhlanje kuhlelo Woza Friday. UZulu waseSouth Africa uvame ukusekela umculo wabadabuka kulelo lwizwe kuphela, hatshi abadabuka kwamanye amazwe. Kodwa kathesi ungathi seqalile ukwamukela abaculi abadabuka eZimbabwe abafana labo Ja Prazer, uBuffalo Soldier, Oliver Mtukudzi, Malcolm Ncube owaziwa ngabaningi ngegama lokuthi DJ Radix labanye. UDJ Radix wethule ingoma yakhe yakuqala ejabulelwe ngabaningi kwele South Africa ngomnyaka ka-2015. Manje usephinde wakwatsha esibili elesihloko esithi Malume, layo ekhanya isidla ubhedu sikhuluma nje khona le eMzansi. Ukuze sizwe okuningi mayelana ngomsebenzi wakhe wokuba ngu-DJ kwele South Africa yena edabuka eZimbabwe kanye lengoma yakhe entsha le, uMike Hobe weStudio 7 uxoxelaye.
Radix, you got the fire, baby. Pretty black.
Music kale in 2015. This experiment, you know, Bengara na Bangam, Naba ni any idea about a pretty black world. Actually, when it's told on the internet, you know, the concept in our Gucci in Dombay. Mara yinhle kakhulu ukuthi it's almost you can compare the girl to a pretty black rose because ubuhle bakhe buthumaza.
Awungitshele ngamafishane umculo lo otshiyeneyo ingoma lezi eziyi-4.
Ingoma elandelayo bengizwa Sweet Escape feature uReason, Ginger Trio and Kyle Dage. And then after that, Nenza, a dancehall influence song, it is a 25th life, Medear, the community that I'm busy with Timo Sabi. And then, round about the same time, Nenza, Nenza, I said, this is Malume, that's the one, Ekume Manch. With Yangsa and Maralda.
Njengomuntu odumayo kwele South Africa, uzaqala nini ukusebenza laba ntu abaphume eZimbabwe?
Well, I've done a few collaborations with abantu base Zimbabwe. Njengoba ngishilo ukuthi le ngoma oqala ngiyenze no Taiwan, uTaiwan nomase Zimbabwe. And then the third song 25 to Life, ibeat yakhona ngiyenze no nomshito kaMbizu Mr. Camera.
You got to fire, baby.
What you throw it at me, it's murder, murder.
Ukhangela ukuthi uzavukhipha ingoma entsha nini?
Okay, so le ngoma ngizoyibhofa manje ngiyenze noKhimo Sabi, the guy on 25 July. It's something very personal, something that ngithandayo, like it's a very emotional song. And then also the music video for le ngoma le ogcina Malume, it's coming now mid June.
We don't get 25 to life, so if I take her home with me tonight, we don't get 25 to life.
Laba belesifiso sokulalela ingoma zakho lezi ezidumayo, abo Pretty Black Rose, labo Malume, bangazithola ngabe?
Sikhona ku YouTube, iTunes, SoundCloud, igama uDJ Rade, and then phambili wa lo gama kubhalwe Fire Baby, and then Fire Baby wakhona umspela FYABABY.
Ngumdumo walezi nsuku otshaywa ke ngobunono othiwa umhlabeleli weZimbabwe ke uDJ Radix, igama lakhe lona lokuzalwa kunguMalcolm Ncube ohlabela ke eseSouth Africa. Hayi, siyabonga ngengoma yakho emnandi ke DJ Radix. Esigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umongameli Robert Mugabe uqhube umhlangano omkhulu we-rally labasakhulayo edolobheni leMarondera. Amakhulu lamakhulu abantu babuthene e-amphitheatre kobulawayo bevalelisa umuyi uNelson Khutshwekhaya Ndlovu, igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.